Vaviri ava vakanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya yavo iraswe vachiti umbo wakapiwa nevafakazi gumi panyaya iyi wainge usina kusimba zvekuti vangabatwa nemhosva asi mutongi wedare amai Faith Mushure vati vaviri ava vane mhosva yavakapara nekudaro nyaya yavo inofanira kutongwa gweta revaviri ava vaAlec Mchade Hama vati havana kufara nemutongo wanhasi
saka ivava usimaonere edu isisi havana kunge vataura zvinosungirira vana Johana naCecilia. Saka isisi taona kuti mutongi pakuti izvo maonero aaita okuti panenge pane nyaya hatisi kutenderana nazvo. Saka tichamboongorora rekodhi racho toona kuti manyorero aaita neumbo hwakaiswa parekodhi zvinopindirana here nezvaataura tozoona kuti tingaita sei. Zvinosanganisira kuti tingagona kuzoenda kumatare makuru edzimhosva akaita sana High Court.
Vati vachaongorora mutongo uyu uye vachataura namuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri kuti vaone kuti voupikisa here kana kuti kwete. Nyaya iyi ichadzoka kudare zvakare nemusi wechina kuti vaviri ava vachitanga kupa divi ravo panyaya iyi. Vanhu vakawanda kubva kumasangano anotura kodzero dzevanhu nenhengo dzeTriple C vange vari mudare paturwa mutongo wanhasi uye vati havana kufara nemutongo uyu. Vamwe vasina kufara igweta zvakare vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika.
Tora defense case mukana nekuti vasikana ivo vaviri vange vachiwanawo mukana wekutaura nyaya yavo nekuti kusvikira patasvika nanhasi havasati vawana mukana wekuti vange vachimira vachitaura kuti zvii zvakaitika kwavari. Saka tinoona kuenda kwenyaya yekudefense case uri mukana wekuti vasikana ivava vaise nyaya yavo pachena pazivikane zvakaitika.
Mumwe akasano kubata chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri webato reTriple C Mailineti Karenye Kore vati vanotarisira kuti nyaya iyi ichatongwa zvakajeka uye vanotarisira kuti muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vachabudirira.
Vana vedu vasangana nezvakawanda. They've been up and down. Hapana kana zuva ravakatiza kucourt. They've been coming here if they know very well kuti they are guilty. Paidai vasitombori pano. But because they know kuti zvakaitwa kwavari hazvina kuita zvakanaka. They are here and we pray kuti as we go through the process justice will prevail and they will be acquitted.
Baba vamuzvari Chimbiri vaHenry Chimbiri vati vanofara kuti vaviri ava vave kuzopiwa mukana wekutaura chokwadi chaicho chakaitika pamberi pedare.
Maonero angu enyaya iyi yanzi vana vaende patayo ivo vataure. Zvakanaka kuti vataure chokwadi chese nekuti panguva yese yanga ichiitika ndeyekuti state zvikumikidza naiye prosecutor Reza Magero anga achingoroverera vana vasina kana mukana wekuti varigona kuzvipindurira madetails kana kuti zvirongwa zvese zvaiitika nezvazvisina kuitika.
Mamombe naChimbiri vanonzi vakataura manyepo apo vakati vainge vapambwa vakatochwa muna Chivabvu 2020. Vanonzi vakaita izvi vachida kusvibisa hurumende yava Emerson Munangagwa. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kanawo kunzwa kumushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi sezvo vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Vaviri ava vakasungwa muna 2020 pamwe nomumwe wavo muzvare netsai Marova avo vanonzi vakabuda munyika gore rapera vachienda kunoita zvidzidzo zvepamusoro-soro mhiri kwemakungwa. Mapurisa anoti ane magwaro ekusunga muzvare Marova sezvo vakabuda munyika pasina mvumo yavakapiwa nematare edzimhosva. Muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri ndedzimwe nhengo dzeTriple C dziri kumatare uye dzimwe dzacho dzinosanganisirawo nhengo dzeparamende vaJob Scala vanomirira Zengeza West muparamende navaGodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North avo vakasungwa mwedzi mitatu yadarika vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.